vanoda pavanogona kukanganwa kuti chinonzi matongerwo enyika chii. Isu vasangana nematongerwo enyika totarisa kuti kana paine pfuma yaunganidzwa yenyika, ipo umwe neumwe awane chimedu chake akwanise kuzvidyira, akwanise kuzogutawo. Takaisara tiri vashandi totarisira kuti pane kaungana pfuma yenyika national tetusa zvingave mari dzabva kumadiamonds, zvingave mari dzabva kuvarimi vechobako, zvingave mari dzabva kuindastria dzaungarwazi ha homwe yenyika. Tinotora nekodzero yekuona kuti homwe iyi yapakurwa sei, nekuti homwe imomo ndo munobva masalari dzedu, ndo munobva raramo yevana vedu kuti vaende kuzvipatara, kuti vaende kuzvikoro, kuti vawane chekupfeka, kuti vawane pekugara. Saka hatingaregi kutaura kuti nyaya yekuti homwe yedu pamwe yenyika yabiwa yavandudzwa yatingati corruption, nekuti kana pakabiwa mari zvozvivarairidzi pamuwashatinyararai hamune nezvekubiwa kwemari. Asi tiziva kuti mumwe homwe yaborwa sura akaborwa here, tobva tatifanira kuti tizonokurawo tiwane kudya. Hatinyarari pakadaro. Isusu politics hatisingangoite chete ndedzemapato anotipartisan, asi politics dzekupakurwa dzoupfumi hwenyika izvo ticharamba tichidziita, nekuti dzinoita kuti isu tiraramewo titorewo nesimba rekuti tikwanise kuita hodhi vatungamiriri vedu toaccount, nekuti vakatikareka kuvadaro vanoenda musango vakauraya nyika yedu inoika toda kugarawo. Utongi hwamunangagwa ngauve hwakanaka hwechekerere kuti vana vedu vavene ramangwana rakanaka. Hatingamudikizwe tichinzinyararai musatauri tichiona kana pane chakashata chaitika. Izvo ticharamba tichizviita, ibasa redu sematrade union ticharamba tichizviita zvakanyanya.
Vamasaraure vamunangagwa vari kuti izvo imi muri kumira nerekuti muri kumiririra vashandi, asi muchokwadi muchishanda nemapato ezvematongerwo enyika mine chinangwa chekuda kuvhiringa zviri kuitika muZimbabwe.
Hai, tinomiririra vashandi zvakanyanya. Asi kana dzimwe ndidzenguva nhuna dzevashandi dzikange dzavarwadza ivo vachidzinzwa, vanoona sekunge taakuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika havana taura iwayo, handisingaziva izvo zvakuti mapato anopitisa. Munhu ane chikwereti chako haakupe mutemo wekuti chikwereti chinobvunzwa sei. Vamunangagwa vane chikwereti chevashandi chekurega kuvabhadhira masalari avo, vakavabira masalaris avo vachishandisa vamutori mune kubva muna 2018 pavakachinja achinyeba kuti $ nemabhondi tichinje kuita makumana mabhondi eyani simvalu yesalari yavo. Chikwereti chavakatibira taane makore tabirwa mari tichirarama muutapwa tichirarama munhamo. Tisakureva chikwereti chedu ende kunarwa takaita tikukumbira kuti tibhadhare mari dzedu dzose dzekumashure. Tikungoda kutanga pamuna Juni pavakazobvuma kuti zvinhu zvaoma madhora ekuamerica dzaabvumidzwa kutenga tichitanga kutibhadhara mairi. Munhu ane chikwereti haatiudziri kuti tinobvunza chikwereti chedu sei. Taramba tichibvunza mugava wedu nenzira dzatinoona dzakakodzera, dzinhu dzatinoona zvinoita kuti vatipe. Ukapa munhu wechikwereti kuti akupe marules ekuti unobvunza sei chikwereti, haafanira kubhadhara upenyu hwako.
Vamunangagwa vakatiwo masangano evashandi akaita serenyu pamwe nevemachechi akaramba achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende inogona kuabhana. Munotambira sei mashoko iwayo?
Pamwe pavakatotura mashoko iwayo vanga vasina kuverenga bumbiro remutemo. Matrade union haana kwaanorejistiwa. Matrade unions anorecognisiwa naemployer wavo asi haarejistiwe. Mukaenda mugwaro redu reconstitution pasection 65, munhu wega wega anonzi mushandi ane kodzero yekutovamba. Vanototanga nekuvamba. Une kodzero yekutovamba kana union yako, une kodzero yekujoina imwe iriko, une kodzero. Kodzero iyoyo hapana angaide, ende kodzero iyoyo hapana angaibvise kwauri angave mutungamiriri wenyika kana ani zvake. Ikodzero yauinayo semushandi, nekuti zvinozikanwa kuti une kodzero dzako dzingava dzaungabirwe naemployer kana ukarega kumiramira zvine usimba. Tikatarisa isu sevashandi vehurumende, hatingakumbire kuna employer wedu kuti atigadzirire marules ekuti totaura sei nhunha dzedu kwaari. Vamunangagwa ndiemployer wedu, asi vaemployer vakangomirira zvizhinji rwese rweZimbabwe. Havasi kuita zvido zvemwoyo wavo zvavakabva nazvo vachiri mhatso. Vari kuita zvinodiwa nebumbiro remutemo, zvavakatumwa nebumbiro remutemo, zvakasungwa nevana veZimbabwe muna 2013. Hatingazotambiri mashoko avanotura asinei nezviri pamutemo wenyika. haisiri nyika yekuti mwana mwanongoita kuti wapiwa chigaro wotanga kuchinjurudza zvino kuti zvisu tenzvo zvemuro zvako tiri pano pachekushanda semaunions tichitera gwaro reconstitution yedu and tiramba tichishanda reconstitution yezimbabwe pari zvino nekuti ndo yega inotisunga hatizosungwe nemashoko anoturwa nemunhu angori munhu nje.
Munotambira sei mashoko ekuti izvo imi vemasangano anomirira vashandi pamwe nevamachechi muri kushanda nenyika dzekunze mukuvhiringidza zviri kuitika muZimbabwe?
Nyika dzekunze dzakawanda dzinoshanda muZimbabwe dzinondoshanda nehurumende yavamunangagwa. Tinovaona vachifamba vatoniswa nezvana COVID izvi, tavaona vachiita matripa asingaperi. Saka vanhuva vachishambadza kuti Zimbabwe yakavhurika mukana kuti anoda nani zvake kune nyika ipi anoda auye azoshanda navo. Munhu ari kuita zvenyika dzekunze vatongoziva izvezvi ndivamunangagwa. Ndo vanga vachimhanya kuisi nyika pasi rese vachitsvaga nepese pavanga wane shamwari pasi rese vachiti Zimbabwe inoshanda nevanhu vose. Ndonyika munhu atoziva ari kusvira munyika dzekunze. Redu tirikushanda nemamembers yedu tichisimbisa tinofara. Tine maunions ari kune dzimwe nyika kuphilippines, tine maunions ari kusouth africa, tine maunions ari kuuk, tine maunions matrade unions ari kuunited states of america, kurussia, kuchina. Matrade unions anenge achiitiwo kutambura kwemushandi pasi rose, kutambura kweduwo tichipanana yatoti solidarity pachirungu. Zvazvingaratidzwe nemunhu ari kutomirira kuti dai ndege dzabvumidzwa kufambisa kuti akwanisa kunomhoresana nevanhu vari kubelarus, amhoresana nevanhu vari kuchina, amhoresana nevanhu vari kurussia. Ticharamba tichishanda nemaunions pasi rose, ticharamba tichishanda nevanhu vari progressives pasi rose kuti tikwanise kuti tiwane mhoro yedu. Nekuti hondo yemushandi haisi hondo iri localized, haisi hondo inorwiwa muZimbabwe chete. Vashandi vari kudzvanyirwa pasi rose, chero mukuruzacho usapita kubuda neAmerica, vashandi vari kutamba. Saka basa hatinomuondo watinawo ndekuti mushandi pasi rose avabatane varwise kutambura kwavari kukonzerwa nevanhu vapidza mabasa avo vanoda kuwedzera mari muhomwe dzavo, vasingadzore mari kune vanhu vanogadzira upfumi.